zvinhu zvinoratidza kuti presidendi munhu anobvumirana nezvitendero zvakasiyana siyana pano pasi. Zvinonzi nechirungu Zimbabwe is a Christian society. Zvisiri zvochete, munhu anokoshesa denga pakuti vaenda kundonamatira mvura, sezvo taakuziva kuti nguva yokurima kana kuti nguva yekwemvura muZimbabwe yaswedera. Saka zvinhu zvakanakawo chose kuti vakuru venyika vakumikidze kuna Mwari kuti tive nemvura. Muchitendero unonamatira chipi nechipi choga choga, muchitendero unonamatira runyararo kuti nyika idzikame, muchitendero unonamatira upfumi hwenyika kuti Mwari adurure nyasha nengoni dzake kuti zvimbomho yeZimbabwe ibudire, muchitendero unonamatira chikoro cheche kuti mhuri yako ipase. Zvinhu zvakawandisa zvinokumbirwa kuna Mwari panenyaya dzezvitendero.
Tanzwawo kuti vamunangagwa vati matambudziko akatarisana nenyika zvinhu zvinokwanisa kukasika kupera zvichigadziriswa, imi munotiwo?
Ndizvo chokwadi ichocho, zviri pachena sadhiraivha wetrakita, nokuti mukatarisa mapraizes anga avapoka anga kutotyisa kushuwa kuti kuzvinhu zviri kubva nokupi. Asi mutungamiri wenyika pakatangisa kugara namacaptains of industry, zvinhu tiri kuona zvakudini, mapraizes akuderera senyaya dzemitsetse dzemafuta, petrol nediesel, zvinhu zvakutoshamisika kuti patakamboita 2 weeks shuwa tichinetsekara, asi izvino mafuta azara pese pese. Vamunoti ndo nyanzvi dzoupfumi muZimbabwe, mukanyatsokuongorora hapana nyanzvi dziripo, nokuti iye zvino chinokonzeresa kuti mukaka udhure chii, chinokonzeresa upfu, karimwa gore rakapera hukavapo. Chii chinokonzeresa izvozvo?